Mumwe mugari wemuguta reMasvingo vaHenry Chivhanga avaimbova mabharani uye vakaremara gumbo vanoti nanhasi havasati vaona vashandi vehurumende vari kunyora mazita evakaremara vanoda rubatsiro.
Isu hatisati uye kuti tizive kuti vanyori vavo vanofamba sei, vachindano kupi, ndivanani vanyori vavo vachatinyora mazita edu. Hatina chatati tawana angava mabago ingava iyo mari yainzi makeshi transfer.
Hurumende yakaparura chirongwa chefood deficit mitigation strategy program mwedzi mitatu yapera kumaruwa, uko iri kupa vagari chibage ikati vekumadhorobha vachapiwa mari yekutenga chikafu kuti vararame. Mumwe akaremara vana Bhutambaoga vanoti kunonoka kupinda kwechirongwa ichi muguta reMasvingo kuri kuita kuti vaziye nenzara, sezvo vazhinji vavo vakudya kamwe pazuva.
Kuru sei kuvakati pavo iri keshi tinowana mapukapukiro suvari muno madhorobha. Kunze kwaizvozvo kurama kwedu kwakaoma chaizvo, tinobhadhara mitero, mvura, magetsi.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu munyika inoti iri mubishi kufamba ichinyora vanhu vanoda rubatsiro urwu. Murwi wekodzero dzevane usope Muzvare Ignes Kurune vanoti mari iyi iri kuonoka kupiwa vanoida kuitira kuti vakwanise kuzvitengera chikafu.
Chero mari iyo ikauya zvayo iri shoma, at least tinowanawo kutenga mafuta edu okuzora, tinowanawo kutengera ivhini vana chikafu. Saka tiri kuti isusu chirongwa ichi chatinonokera, zuva ravhurika, zuva rabuda, rinoti afekta zvakanyanya. Saka taikumbira kudai chirongwa ichakasira, vanhu vagona kurejestiwa, makeshi transfers achona agona kukasira kuitira kuti tigowanawo kutengawo mafuta, tigowanawo even kuwana chikafu chaicho chekuti tikwanise kudya.
Mumwe mugari wekupfupa jenda kuchegutu vainosoni Mutongi avo vasingaoni vanoti dai hurumende yaita chimbi chimbi pachirongwa ichi kuitira kuti vakaremara mumaguta nemadhorobha vabatsirikane.
Tinokurudzira kuti hurumende iite chirongwa chayo chimbi chimbi, sezvo vamwe vari kumaruva vari kuwana chouviri, isu mumadhorobha hatisati tatawana chouviri. Tinokumbiridzira hurumende kuti dei akuita chimbi chimbi kadziro yechirongwa ichi kuti tibatsirikane.
Mukuru webasa mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu munyika Dr Christine Peter vanoti chirongwa ichi chave kutoparurwa mumadhorobha munguva shoma inotevera, sezvo hurumende yave kupedza gadziro dzekunyora vanofanira kuwana rubatsiro.
Vari mumadhorobha vanopiwa mari yekuti vatenge hupi, saka vari mumadhorobha vakarema vanowana zvakare mari papurogiramu iyoyi yatiri kuita yekubatsira. Takanangana nekusanaya kwemvura kwaita kuti tive nedraut inoita kuti chikafu chishomee. Saka tinofamba tichiona kuti nevakaremara vanopinda zvakare pachirongwa ichocho.
Munyori muhofisi yegurukuta reMasvingo Dr Admo Pazakavambwa vanoti chirongwa ichi chave kuibva munzvimbo dzedunhu reMasvingo dzakaita seChirenzi, Masvingo neGutu.
Vasikana nevakomana vari mushishi rekugadzirisa izvozvo muno mumaguta hari iya yaakuda ndozvendinoda kukutaurira. Zvaapedyo ndinoda kuti ndikurizivise kuti kana pachibuda mari dzimwe nguva zvinoongororwa nekunhadzi zvinoti wandei.
Sangano reWorld Food Program WFP rinoti rinotarisira kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe mumadhorobha emaguta pasi pechirongwa cheUrban Resilience Program. Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose vave mamiriyoni mapfumbamwe, ukuwo World Food Program ichiti vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru ndiyo vanoda chikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Dini Godzim Timba.